anera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC linyali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu gunyana 24, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfinyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Of course, not necessary kana sinzuka manamba akadero. Tichiona zvakare kuti manamba evanhu vari kubatwa neCOVID-19 ari kukwira. Tichatoda kunyanya kuziva ndicho kuti vanhu ava vari kurwara here kana kuti vanhu ava vangobatwa paroutine screening nokuti
Nyanzvi mune zveutano dzonetsekana nekukwira zvakare kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 zvikuru muzvikoro.
Nyika ino yeZimbabwe yaita dambudziko revanhu vadanda pamusoro pemitemo kuda kuvhiringa nekubhenengura mutemo wenyika izvo vaidzinga maMPs makanzelas evanhu akasarudzwa nevanhu under MDC Alliance Party vachiti aiwa wazodai wazodai zvisiri pamutemo. So isusu tonga tichiti awa mutemo unofanira kunge uchitevedzerwa ende mutemo unozikanwa. Aizvi inyaya yekuvanhu vanonga vachida kupidikudza mutemo nokuti vane masimba vachimashandisa zvisizvo.
MDC Alliance inoti dai mitemo ichitevedzwa sezvairi hakuna nhengo dzayo dzingadai dzichidzingwa muparamende.
Kwata chedu chiri kufara zvikuru nekudzokera kubasa mushure mekunge vakange vakagara. Uyezve vari kutarisira zvikuru saka aiwa vakomana vari kubva manyukunyuku nesuwo varairidzi vacho tiri kunzwawo manyukunyuku management yese iri kunzwa manyukunyuku uyezve vatsigiri vedu vari kufara.
Varairidzi vezvikwata zvenhabvu yepamusoro yePremier Soccer League vanoti vakagadzirira kutanga mitambo yenhabvu mwedzi unouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi mune zveutano dzinoti dziri kunetsekana nekukwira zvakare kwehuwandu hwevanhu vave kufa pamwe nekubatwa nechirwere cheCOVID-19 zvikuru muzvikoro. Izvi zvinotevera mashoko akaburiswa nezuro nebazi rezveutano ekuti vanhu vasere vakafa neCOVID-19 uye vamwe mazana matatu nemakumi matatu kana kuti 330 vakawanikwa vaine COVID-19 nezuro wakare. Pavanhu vakawanikwa vaine denda reCOVID-19 mazana maviri nemakumi maviri nevapfumbamwe kana kuti 229 kana kuti zvikamu makumi matanhatu nezvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 69% vana vechikoro. Mumashoko aro bazi rezveutano rakazivisa kuti vana vechikoro makumi maviri nevatanhatu vakawanikwa vaine denda iri kumashanaland East, makumi maviri nevasere kuMidlands, gumi nevana kumanikaland, kuchitiwo makumi mana nevasere kumasvingo. Kudunhu reMatabeleland North vana makumi maviri nevatatu kana kuti 23 vakawanikwa vaine COVID-19 mumwe chete kuBulawayo kuchizoti makumi masere nevapfumbamwe kumashanaland Central. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti kubva pakavhurwa zvakare zvikoro musi wa30 Nyamavhuvhu gore rino kusvika nezuro vana vechikoro chiuru nemazana maviri ane makumi masere nemumwe kana kuti 1281 uye varairidzi zana nemakumi matatu nemumwe chete kana kuti 131 vakawanikwa vaine COVID-19 nyika yose. Vamujiri vanotiwo huwandu hwevana vari kuwanikwa vaine COVID-19 huzhinji huri muzvikoro zvine vana vanogara pachikoro kana kuti maboarding schools. Vanotiwo havadi kuendeswa kuzvipatara vana ava sezvo vasiri kurwara zvakanyanya. Vamujiri vanotiwo bazi ravo riri kuzivisawo nyika yose pamwe nevabereki vane vana vakawanikwa vaine denda iri kuti vasatya zvavo sezvo pari kutorwa matanho akakodzera ekuchengetedza utano hwevana vane COVID-19.
Bazi reutano nekurerwa kwevana rinoda kuzivisa vateereri nezvinyorwa zveCOVID-19 nevari kunzima kesi zvezvikoro zvose nyika yose kubva musi wazvavhurwa musi wa30 August 2021. kubvira musi wa 23 September 2021 kwa vanhu vakwira 1281 vana kwozoita 131 maticha avo vakatesta positive kucovid-19 nyika yose asi izvi huwandu hwezvirwere izvi zviri kuripotwa zvichibva atingati maboarding secondary schools nyika yose zvichipfurikidza nesurveillance iri kuitwa mounted neministry vachibatana pamwe chete nebasi reprimary nesecondary education ivo vari kushandisa yatingati joint operational plan for the coordinated prevention and management of COVID-19 pandemic kuzvikoro zvose munyika ino.
Saka iwo macases kana kuti urwere huri kuwanikwa muzvikoro hwakasimba zvakadii vamujiri?
Zvinyorwa zvese zvemacases esewayaya macase atingati ari mild asingadi kuti vana vaende kuzvipatara. Hapana kana mwana watakarasikirwa naye pane zvose zvakarekodwa izvi. Naizvozvo ministri inangoshuvire kuti izivise vateereri nevabereki kuti hurumende iri kushingaira kuti iite zvainokwanisa kuti zvirwere izvi zvange zvisina tashuki zvikoro nenharaunda yakachenderera.
Saka matanho api ari kutorwa nebazi renyu kudzivirira kupararira kwedenda iri muzvikoro imomo nemunharaunda dzakapoteredza?
Hurumende iri kuinkriza yatikati increase COVID-19 testing of all the suspected cases on site ozoita zveisolation nemanagement of all cases in the affected schools kufwanandaina all the learners that have been exposed in their schools. Hurumende yatikati restriction of movement kupinda nekukuda kwe atingati affected learning institution kana zvikoro kusvika pasisina matesisi kwayo zvichida izvo kuti izvene vabereki havasi kubvumidzwa vashanyire vana and there's a vaccination of eligible population within the schools in the surrounding community zviri kuenderera mberi nekudzidzisa nharaunda nezvikoro nenyaya yeCOVID-19 asi bazi reutano rekungokurudzira kuti muzvikoro imomo zvakangova zvavanhu vazviita macases nemacommunities kuti varambe vachiita izvo zvinosungirwa neWHO kuti vaite.
Mutauriro webazi rezveutano vaDonald Mujiri vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7. Vakaumbwe wegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa uye vari munyori wezveutano muMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vanoti kunyange hazvo zvichityisa kuti vana vechikoro vari kuwanikwa vaine COVID-19 vakawanda, zvakati siyanei pakati pemunhu anowanikwa aine COVID-19 mushure mekuvhenekwa asi iye asina chaari kunzwa neuyo anowanikwa aine denda iri mushure mekunge arwara.
Of course zvinoti chichisei kana tichinzwa nhamba akadero tichiona zvakare kuti manhamba evanhu vari kubatwa necovid-19 ari kukwira. Chatoda kunyanya kuziva ndechekuti vanhu ava vari kurwara here kana kuti vanhu ava vangobatwa paroutine screening, nokuti zvinoti siyanei. Handifungi kuti pane routine screening yatatamboita in the community, any community at large. Saka kana tichiita routine screening kuvana vechikoro toenzanisa mafiga neevanhu vari kutorwara kare vari kubatwa nokuti varwara, zvinoti ipe a false impression. Asi tatingangokurudzira hurumende yedu yekuti ngatisimbisei matanho okudzivirira COVID-19 muzvikoro vakatovhura kare against advice yemateachers union and so forth kuti even pakati pavana vechikoro pasawana unobatwa nechirwere ichi, nokuti panozowana umwe unorwarisa akufa. Zvikuita tarnish our image senyika.
Asi mubereki akanzwa kuti mwana wake abatwa aine COVID-19 kuchikoro kunyange iri routine testing yamuri kutaura iyoyo, hazviiti here kuti pave neutyirwa kweupenyu hwemwana ipapo?
Kana munhu atoera uzwa une COVID-19 zvinorovesa ana, nyange anga asina chaari kunzwa anototanga kunzwa something changa chisipo. Saka zvinorovesa hana dzevabereki, zvinorovesa hana dzevana vechikoro. Saka panofanira kuwanikwa pave nenzira dzekukansela vanhu vacho vanenge vanzi une COVID-19 nekunzwisisa kuti vari kurwara here. Tozavabereki the correct picture, kwete kusiya vabereki vari murima vasingazivi kuti mwana wavo wanzi akabatwa COVID-19 ari kurwara here kana kuti haasi kurwara. Kunzi haoneki, vabereki vangogara murima kunzi hakuna visitation kunoko.
Itanzwawo bazi reutano riri kutaura kuti riri kutora matanho akasiyana-siyana ekudzivirira kupararira kwedenda iro remuzvikoro. Munoona zvese izvi zvichibudirira here kana kuti anogona kunge angori mashoko chete?
Ama matano chaya wakari kutora apana na kutora kara wa chikundikana izini the normal ordinary community tunuzwezi zoda marika zinu kana wasi na mari ya wakari kuhisa panzimbo tingo nzawa chia shema shema kutakuna sanitizer kuna protective equipment kuna chi mama chana wakari kutora wano za wakona stay wakari kuna shumishiri basic inye mkote vanu ispa chedu ngati zinsiviri rei ngati tori inye team simo kwedu toshi ziviri la teka wana ishkuronga washi ziviri veka vivi up on their own ya panano wa bezira
avanga vari vaimbo yegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa uye vari munyori wezveutano muMGC Alliance Dr. Henry Madzorera vari parunare kukwekwe nestudio 7. Zvichakadaro uwandu hwevanhu vafa nechirwere checovid-19 munyika yose vava zviuru zvina nemazana matanhatu kana kuti 4600 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvatatanga vava zviuru zana zvine makumi maviri nezvipfumbamwe nezana nemakumi matatu nevana kana kuti 129,134 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vava mamiriyoni matatu nezviuru zvisere nemazana matatu ane makumi matatu nevashanu kana kuti 3,008,335 vanhu vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri nezviuru zana nemakumi mashanu nezvinomwe nemazana matanhatu ane makumi mana nevaviri kana kuti 2,157,642 uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. MDC Alliance inoti kana mitemo ikatevedzwa sezvairi hakuna nhengo dzebato rayo dzingadai dzichidzingwa nemamwe mapato kubva mudare resenate rehouse of assembly pamwe nemakanzuru. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure memutongo wakapiwa nedare rehigh court nezuro kuti nhengo dzeMGC Alliance nanhatu idzo dzaive dzadzingwa kuti dzimirire vanhu nechimwe chikwata chepeople's democratic party PDP mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vati nhengo dzavo dzakasarudzwa nevanhu nekudaro panga pasina chikonzero chekuti dzidzingwe.
Nyika ino yeZimbabwe yaita dambudziko revanhu vandanda pamusoro pemitemo kuda kuvhiringa nekubhenengura mutemo wenyika izvozvo vaidzinga maMPs macouncillors evanhu akasarudzwa nevanhu under MDC Alliance Party vachiti aiwa wazodai wazodai zvisiri pamutemo. So isusu tonga tichiti aiwa mutemo unofanira kunge uchitevedzerwa ende mutemo unozikanwa. Aizvi inyaya yekuvanhu vanonga vachida kupidikudza mutemo nokuti vane masimba vachimashandisa zvisizvo vachiusa ma state institutions akaita semacourts parliament ne ministry of local government kuita zvinhu zvakaita saizvozvo. Saka isusu tonga tichiti hapana munhu aifanira kuti akadzingwa, hapana MP kana councillor aifanira akatombodzingwa nekuti vanhu vakasarudzwa nevanhu.
Mutongi wedare repamusoro vaJoseph Mafusire vakati vatendai biti vasettlement Chikwinya vaimirira Mbizo vaWillis Madzimure vekambuzuma vaSichelisile Mahlangu vaimirira Pumula varegai Tsunga vemutasa South navakutsatsapulu vaimirira Ngulumane vadzokere kuve nhengo dzedare rehouse of assembly vachiti PDP yakadzinga vatanhatu ava haisiyo yakapinda mumubatanidzwa weMDC Alliance. Mumwe wavaive vadzingwa ava vaChikwinya vaudza Studio 7 kuti hakuna chavanonyanyopemberera pamutongo uyu sezvo kasirike kutanga mutongo wekuti vadzokere pazvinzvimbo zvavo asi vachivharidzirwa nevanhu vasingadi kuti vamiririre vavakasarudza.
Hatina chatinonyanyokupembera judgment yavamafusire nekuda kwekuti haisiyo yekutanga yatima MPs eMDC Alliance akange apinda mualliance ari under PDP adzokere kuparliament kava kechitatu. Takambotanga tanzi tidzokere varukanda vakaapila, tikazonzi tidzokerezve speaker of parliament akaapila, izvo tanzi tidzokerezve hamenu achaapila. Pakati pavo vanhu vasingadi kuti vamiririri vevanhu vakasarudzwa neruzhinji rweZimbabwe mumaconstituencies avo vadzokere muparliament.
VaChikwinya vatiwo chakavakoshera pari zvino kushanda kuona kuti mutungamiriri wavo Vanelson Chamisa vakunda musarudzo dziri kutarisirwa muna 2023.
Pira rava mutandare iyezvi munandare iyezvino rava rokuti mukomana ngaapinde hake mukomana. Kana vachamisa vasina kuenda kustate house, hazvibetseri kuva kansela, hazvibetseri kuva MP. Inongova remekedzo yavanhu vakavhotera mumbizo, vakavhotera kuHarare East, vakavhotera kuKambo Zuma, kutingonovamiririrawo tipedzise kuti tigadzirire nyaya yekuti mukomana apinde, vachamisa vapinde mustate house. Ndokuti makancellors nemaMPs vashande zvakanaka munyika ine mutemo.
Mutungamiriri weMDCT vaDouglas Monzora vati havanei nemutongo wakapiwa nematare nezuro, uye vachiti havanei nezvinoitika kubato rePDP, uye bato ravo ranga risinei nekudzingwa kwevatanhatu ava.
Hatisiri isu takabvisa vabiti muparliament nevamwe vavo, vakabviswa nebato ravo rePDP. So isu hatinei nezvakaitika ikoko.
Munyori muPDP inotungamirwa namai Lucia Mativenga vaBenjamin Rukanda, vanova ivo vakanyora tsamba vakamirira bato ravo rekudzinga nhengo dzeNational Assembly idzi, vaudza Studio 7 kuti vanga vasati vaziviswa nemagweta avo zvakabuda mudare nezuro.
Ya, ndirina chokutaura at the moment nokuti handina zvandinazvo.
Vachibvunzwawo neStudio 7 kuti vachatambira here nhengo idzi, mutauriri wedare reNational Assembly vaJacob Mudenda vati vanga vari kuZimbabwe International Trade Fair kuBulawayo, uye vachazotaura nezvenyaya iyi kana vaverenga mutongo wakapiwa uyu. Muna kubvumbi gore rino, mutongi wedare repamusoro Justice Emitsanga vakapa mutongo wekuti vatanhatu vadzokere kudare sezvo kudzingwa kwavo kwainge kusiri pamutemo. Asi varukanda vakabva vaisa chikumbiro mudare reHigh Court chekuti mutongo waJustice Tsanga usashandiswa. Mutongo waJustice Mafusire unokomekedza kuti vatanhatu vadzokere mudare reHouse of Assembly. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Yashika nguo ya budi timbo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Britain iri kunyevenutsa mitemo yayo inobata chirwere cheCovid-19 zvikuru kunyika dzemuAfrica dzinonzi dzine chirwere ichi chakanyanya. Kunyange hazvo South Africa iri kuona huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi uchidzikira. Nyika iyi ichiri panyika dziri kurambidzwa neBritain kuti vanhu vadzo vaishanyire. Izvi zviri kuvhiringa zvikuru upfumi hunowanikwa kubudikidza nekushanya nekushanyirana kwenyika iyi, uye zviri kuvhiringawo veruzhinji vanoda kushanyira hama dzavo kuBritain. Munhu mumwe chete akafa nezuro uye vamwe vanhu gumi nevaviri vakakuvara nezuro wakare mushure mekunge mumwe murume arwisa nepfuti chimwe chitoro muTennessee nezuro masikati. Murume uyu akazowanikwa akafa mushure mekuzvipfuura ari pachitoro ichi. Muzinda weZimbabwe kuBotswana wakapa makambani emabhazi matanhatu mukana wekuti atange kutakura vanhu pakati peBotswana neZimbabwe. Kunyanga hazvo mabhodha achakavharwa. Shingirai Madondo anotipanyaya iyi.
Hurumende yakavhara mabhodha ayo nenyika dzakaitenderedza dzinosanganisira Botswana, Mozambique, South Africa, Zambia pamwe chete neNamibia munandira senzira yakuderedza kuparara kweCovid-19, izvo zvakaita kuti vemabhazi ava vasare vasina chekuita. Kushaya chekuita uku kwakaita kuti varidzi vemabhazi aya muBotswana vasare vonhonga svosve nemuromo, izvo zvakaita kuti vakumbire muzinda weZimbabwe kuti uvape mvumo yekuti vatange kushanda. Mukuru anoona nezvematongerwo enyika nekuvandudzwa kwezvoupfumi pamuzinda weZimbabwe muBotswana vaFrancis Chimina vanoti varidzi vemabhazi ekwaElephant Transport, G&M Mambi Travel and Tours, JH Zikali Motorways, Madix Logistics and Travel Tours, Sabelo Transport pamwe chete neTP Transport vakapiwa mvumo yekuti vatange kushanda.
Covid So we go to three and we now as a show I don't know.
Kunyange hazo maboda ya Zimbabwe asati avhurwa vachimina vanoti muzinda wavo wakabvumira mabhazi aya kuti atange kufamba senzira yekudzivirira kupinda nekubuda munyika zvisiri pamutemo. Vanoti varidzi vamabhazi aya vanofanirwa kutevedzera mitemo yakadzikwa nehurumende yeZimbabwe mukuedza kudzivirira kupararira kwedenda recovid
19.
Mukuru weGNM Mambi Travel and Tours vakubonwa Mambi vaudza Studio 7 kuti kambani yavo nedzimwe shanu dzakaita muonera pamwe chuma chemuzukuru mukukumbira mvumo iyi mushure mekuona kuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zvoshaya chekufambisa pakuenda kumusha nekudzokera kuBotswana.
Yarumakanyela nelo kuri kana
yedu yakabva pakuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muBotswana izvo zvinoda kubuda nekupinda munyika ino. Saka vaitinetsa siku nesikati vachibvunza kuti tiri kutanga kutakura vanhu riini izvo zvakaita kuti tiise chikumbiro chedu kumuzinda weZimbabwe.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara mumusha weHabane uyo uri pedyo neguta reHaburoni muBotswana muzvare Sarudzai Furirai vanoti urongwa uchabatsira Samare sezvo dambudziko rechekufambisa ranga ronetsa zvikuru.
Zvinhu zviri kufadza zvakanyanyisa kuti tizive kuti mabhazi akutanga kuchifamba kuenda kuZimbabwe. Zvinhu zvavakationera zvikuru vamwe sesu tisina mota zvanga zvisiri nyore kuti tiende kuZimbabwe. Zvakafanana nekuti taichiti ukafirwa nehama yepedyo tanga tisakwanise kuti unonosvika unobatana nevamwe nenguva zvataisiita mabhazi achifamba. Ava zvakationera zvofungatomboipi.
Nyanzvi dzeupfumi dzinoti kuvhurwa kwamabhodha kuchaita kuti vanhu vazhinji varerukirwe neupenyu sezvo vanhu vakawanda vachirarama nekutenga zvinhu kunze kwenyika izvo vanozotengesa munyika. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Munhau dzemitambo. Varairidzi vezvikwata zvenhabvu yepamusoro yePremier Soccer League kana kuti PSL vakagadzirira kudzoka kwemitambo zvekuti vatononokerwa nekutanga kwayo. Michael Kariati anotipanyaya iye.
Varairidzi vezvikwata izvi vanoti vakagadzirira zvakakwana zvekuti vatambi vavo vakatomirira kupinda munhandare zvekare. Murairidzi weDynamos Tonerai Ndiraya anogadziriro yavo yasvika pamusoro-soro zvekuti mhuri yese yeDimbare yamirira kutanga kwemitambo iyi.
Vakomana vedu ndingati chikwata chedu chiri kufara zvikuru nekudzokera kubasa mushure mekunge vange vakagara uyezve vari kutarisira zvikuru. Saka aiwa vakomana vari kudzwa manyukunyuku. Nesuo varairidzi vacho tiri kunzwawo manyukunyuku. Management yese iri kunzwa manyukunyuku uyezve vatsigiri vedu vari kufara.
PSL yaronga kuti makundano echibuku Super Cup adzoke musi wa29 Gunyana, mitambo yeleague ichitanga musi wa30 Gumiguru. Murairidzi weBlack Rhinos Herbert Maroa anoti panguva yekumiswa kwemitambo vakapa vatambi vavo hurongwa hwegadziriro hwekutevera zvekuti vamirira mitambo yemakwikwi.
Takapa vatambi vedu programu yekuti vaite vari kudzimba dzavo. Vaona panoda kugadzirisa vodzoka pane vane fresh mind uye vese vakaenda vakakuvara vodzeka vapore tikwanise kusimudza chikwata chedu cheBlack Rhinos tikwanise kupedza mwaka tiri pakanaka.
Black Rhinos iri mugungano rimwe chete neTenax Manika Diamonds pamwe neCranbourne Bullets makundano echibuku Super Cup. Asi murairidzi weTriangle Taurai Mangwire anoti iye nevatambi vake vari kuda kushandura matambiro avaiita mitambo isati yamiswa nemhaka yechirwere cheCovid-19.
Tange tisiri kutamba zvakanaka sechikwata makombe makwikwi echibuko mitarisiro yedu kuti pachaenderera mberi mitambo tichakwanisa kuzvisumudzira tigokwanisa kuenda kunechimwe chinhano chemakwikwi iwawa asi zvinoda kushandirwa zvakanyanya tichigadzirisa mhosho dzatanga tiinadzo.
Anorairidza Cranbourne Bullets Nesbet Saruchera anoti sevanhu venhabvu vanokwanisa kupinda munhandare chero nguva vachikwikwidza zvakasimba. Makundano echibuku Super Cup akamiswa nehurumende muna chikunguru zvichitevera kukwira kwehuwandu hwevanhu vanga vachibatwa necovid-19. Asi hurumende kutanga kwemwedzi uno yakabvumidza mitambo yese kuti itambwe mushure mekudzikira kwecovid-19. Murairidzi weHerentals Kumbirai Muti Wekuziva anoti zvasaririra kwavari ivo varairidzi kugadzira zvikwata zvinokunda.
Asi zvakanaka chose kuti mitambo yenhavo idzoke. Zvasarira kwatiri sevarairidzo zvikwata kuti tigadzire zvikwata zvinokwanisa kukombita.
Ndiraya anoti ari kufara zvikuru kuti nguva yekufadza vateveri vavo yadzoka.
Tichaedza nepatinokwanisa kuti titambe tifadze vanhu nyanyanyanya vanotitsigira.
Chikwata chinotora mukombe weleague chinobudirira kumirira nyika makwikwi eCup Champions League chinhano changa chiine FC Platinum gore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muimbi ane mukurumbira Mechanic Manyeruke anoti ane nziyo dzakawanda dzaari kunyora uye dzachatsikisa munguva pfupi inotevera. Manyeruke uyo akakokwa neChristian Fellowship International kuTexas muno muAmerica anoti akafara zvikuru kukokwa kuchiitiko ichi. Ngatinzwei hurukuro yaaita naMavelous Musanganya uye weStudio 7.
Kuchemera nokukura ndakura chose asi nokuda kwokuti ndinozvichengeta ndiri mushoko ramwari uye ndisina zvibatabata zvakawanda nokungodya izvatunhu chimwe chisingaiti zvakanaka. Ndosaka mwari vachindichengeta nokukudza mwari zvikuru kubvira kwandakabvira ndichingokudza kubva kuvabereki kusvikira pandiri pano nhasi. Ndakangodzidziswa kuti unofanira kunyara nyika kuti nyika iko kunyarawo, unofanira kuve norudo kuvanhu kuti vagoitawo rudo kwavo. Zvo ndinofunga kuti ndokuchengetwa kwandiri kuitwa namwari kuti vanhu vadzidze kuti kukudza hama dzedu dzomunyika muno nedzimwe nyikako kwatinenge tichikokwa tichienda saizvo tiri kuno kuAmerica zvakanaka izvozvo. Zvinopisa mazuva akawanda panyika nokuda kwokuti unenge uchigamuchira vanhu sokuuya kwavanhu ane munguva ndinobvunzwa haunesti here nokumhoreswa mhoreswa nokuchorwa chorwa mapicture murodhi zvakadii zvikadii. Haunesti here nazvo? Ndikati kwete, handinete nazvo nokuti vana vamwari ava vanenge vaita mufaro vakasangana neni nokuti ndinogamuchira vanhu sokuuya kwavanenge vaita kwandiri. Saka ndinongofanira kuramba ndakadaro kusvika Jesu andidzokera.
Ndinotiitsanhurirawo rimwe vezvinbakuzozwa kune avo vangada kuzva kuti vachiri kugona here baba Manyeruke.
Chokwadi ndichiri kugona.
Imbaizi
nako kurinzira ichipo chinoti anosimudza marombe kubva mugururu. Anosimudza marombe kubva mugururu ari wacho anoshamisa.
Hei aiwa akakamutsa kunanzva aka kukame rumwe rwiyo rwiyo rwunoimbwa pamichato kana panenge paitika zvinofadza tingotitsenhura iro rwi
uyo anga ari muimbi ane mukurumbira Mechanic Manyeruke achitaura naMavelous Musanganya uye weStudio 7 ari kuTexas muno muAmerica. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. nyanzvi mune zveutano dzonetsekana nekukwira zvakare kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 zvikuru muzvikoro. MDC Alliance inoti dai mitemo ichitevedzwa sezvairi, hakuna nhengo dzayo dzingadai dzichidzingwa muparamende. Varayiridzi vezvikwata zvenhabvu yepamusoro yePremier Soccer League vanoti vakagadzirira kutanga mitambo yenhabvu mwedzi unouya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Namukelanga injabulo kustudio 7 walwesihlanu mhlaka 24 kumbandula 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, lanxa uhulumende esithi abantu bengakhathazeki ngokukhuphuka kwenani labatholakala bele-COVID-19 ezikolo, ababalisi bakhala ngokuthi umumo mubi kakhulu kulezi ndawo.
What we are, the army, we are the police, we are everything. Ekhuluma engumongameli ezigodlo ukuthi amandla okuphatha ilizwe kumele ahlukaniselwane ngezigaba zazo zontathu, kwenza ukuthi abanye bethu singakukholwa khona lokhu asekukhulume efolosi.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe kangeneli emsebenzini wabomashuli, njalo indlela abakhethwa ngayo iqondile ngoba bavivinywa emphakathini kuma-public interviews. Uhlelo Woza Friday kuliviki sileqembu elilamalunga angamajaha wodwa acula umdomo wesicathamiya ahamba ngegama lokuthi amaqaqa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Nanxa inani labantu abatholakala bele-COVID-19 elizweni jikelele likhanya lisehla ngokukhuphuka kwenani labantwana lababalisi abatholakala benegcikwane leli ezikolo selokhu zavulwayo mhlaka 30 nebele COVID-19 ngokutshona kwelanga layizolo kuphela, ezikolo elizweni beliphezu kwenkulungwane eyodwa i-1.2000 kuthi elababalisi liphezu kwekhulu i-131. Iningi labatholakala beligcikwane leli ngabasezikolo zemaphandleni. Ugatsha lwezempilakahle luthi ngokutshona kwelanga layizolo phakathi kwabantu abangamakhulu aphezu kwamathathu i-330 abatholakale bele-coronavirus elizweni abaphezu kwamakhulu amabili 229 ngabafundi lababalisi. Isikhulumeli sogatsha lwezempilakahle umnumzana Donald Mujiri utshele iStudio 7 ukuba uzulu wayengakhathazeki ngalumbiko ngoba uhulumende wenza konke okusemandleni akhe ukubona ukuthi leli gcikwane alidali umonakalo omkhulu ezikolo. UMike Hove Studio 7 uxoxela unkosazana Sokoluhle Ndlovu ongumbalisi ukuze sizwe umbono wakhe ngalolu daba.
Uthi wafaka impahla yonke efunakalayo ejonge ukuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19, uthi abantwana besikolo ama-mask i-PPE balayo, njalo ama-testing facilities esikolo, konke okufunakalayo kukhona. Kuyini elikubonayo esikolo ikakhulukazi emaphandleni?
Hayi,
kira eskore na katila agunan tu esige pati tete boniele. Uwini da tenga tete nako egu fagene indu ezena gila ikusane lo ngoba gunje. Sos kore ma abaga bantu aniba kore wanda tena pandele. Aba na gitu ama maski lao. Ama maski lao kone utiwa unyara ukeli leyo. Uwila unyara uwekole unyara ukeli leyo uktova. Lunyaga aniba kutsewe zi eskole utatile kore uche matandele. Gonke lo katila uwoni. Njalo futhi uhulumende uthe abazali babe yibo ababuthi impahla leyo yokuvukela iCovid bayayihlanganisa into ezinye zokugeza izandla. Kodwa sibakhangele lapha abazali bathekeza ikakhulabaningi bevalelwe bengenzi ukuthi ngesikhathi kuvalelwa kwe-lockdown bengenzi lutho. So angeke benelise ukuthi bafutise ukuthi bathole imali leza zokuthenga into zokuvikeleka babhadale ama-school fees kunganzima ebazalini njalo futhi izikolo kunjebe zivalile izikolo zivalile kunjebe kungela mali engenayo phakathi so isikolo sezithenge ezinye izinto ezingabe ziqakathekile ekuqhubeni imfundo njalo sebesilela ekuthengeni into zethu lezi ezinjalo ezokuvikela i-COVID-19.
Sesikhangela-ke uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni elivikela i-COVID-19. Siyabona ukuthi uhulumeni laye useqalisile ukuhlaba abasakhulayo abaphakathi kweminyaka 13-18. Njengababalisi likubona njani lokho?
Thina njengababalisi siyakwamukela kakhulu lokhu ukuhlatshwa kwabantwana lobo ngoba kube kunzima kithi ukuthi sithi thina ngapha sihlabile ngapha seke siyaphinda siyahlaba umuntu ongahlabanga sikuloku siba nzima kakhulu. Kodwa thina into esiyalayo nje ukuthi abantwana ukuenza ukuthi kuzaba yinto ezathi abantwana ukubanja ngamandla ukuthi bayehlala but sithi abantwana labo bebenza babelalo ukuzikhethela ukuthi bahambe bayehlatshwa ukuze sibe kuvikeleke konke mina umbalisi kuvikeleke konke kukale lomntwana esikolo.
Yabo. Bengicela ukuthi uphose la maza kokugcina.
Alright, amazwe okugcina lapha kubabalisi abazali nabantwana yikuthi nje sekumele nje sijayele ukuthi i-COVID leyi inkosana lozo zahlala silawo. Asazi ukuthi lapho zaphila khona kunini ngoba ngukhuhlane lokhana ukuthi ukuhlele kusakhatshana njengami abavalisi abantwana abazali asizigcinele kuhle silandele imiklomelo yafakwayo ukuthi siyelandele ukuthi sizivikele njalo abenelisa abalesifiso sokuyahlaba siyabakhuthaza ukuthi bahambe bayehlaba ukuthi bazivikele ifikuleni i-corona yalaba abahlabi kodwa yibona ukuthi banjani bayalandela iy'ndlela ezizabavikela ukuthi njengomkhuhlane njalo belandele ukuthi bengatheleli abanye lo mkhuhlane uma sebengali bawutholile.
Lo nkosazana Sokoluhle Ndlovu ongumbalisi obexoxa ecingweni lo Mike Hobe we Studio 7. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe kangeneli emsebenzini wabomahluli njalo indlela abakhethwa ngayo iqondile ngoba bavivinywa emphakathini kuma-public interviews. Wethule amazwi lanamhla embuthanweni wabomahluli bamazwe wakumhlubulo wezansi e-Afrika we-Southern African Chief Justices Forum lomunye owabomabhalani obuqoqwe ngeleZambia leleZimbabwe edolobheni le-Victoria Falls. Umphathintambo obona ngezemthetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi utshelele umbuthano ukuthi imithethwandaba yonke elizweni izasebenzisa imitshina yobulembu ukuthetha amacala ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Ekhuluma emhlanganweni ofanayo, umsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga uthe leZimbabwe selenelisile ukuthi imithetho elikhulu lamachumi amahlanu, 350, ihambelane lesisekelo sombuso. Ukuhlaziya ukukhulunywa kulumbuthano obulendikimba ethi Judiciary and the Technology in Africa sixoxa loMnumzana Thandeko Zintemkandla ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Azakhulume khonoko umongameli kutsho ukuthi ubephendula inkulumo ezithize ezisolayo usethola-ke inkundla yokuthi azigeze kumbazame ukuzihlambulula kulezo nkulumo. Ngenye imini ngizakhuluma ngesilungu wathi we are the army, we are the police, we are everything. Ekhuluma engumongameli esekhohliwe ukuthi amandla okuphatha ilizwe kumela hlukani selwane ngezigaba zazo zontathu uhulumende i-executive eyiparlamende i-legislature e-judiciary lezi ebamba ezomthetho kwenza ukuthi abanye bethu singakukholwa khona lokho asekukhulume efolosi njalo mhlawumbe njoba lalo indoda yakomalaba ube phansi kwakhe ubezama ukuthi la umalaba athole isibindi lokukhupha inhloni ngalokho okwenzakalayo kuthiwe kwakumelanga ukuthi abesemsebenzini inkundla yaphezulu ibisisithi hhayi kulungile akuphanyaniswanga lutho kwenzeni indaba ingavela iye emthethwandaba kuyabe kukhona okungaqondanga olokuthi umalaba wayekhethwe ngumongameli ukuthi aqhubeke esebenza isikhathi sesedlule kutsho ukuthi kwakuvele kuyingxabano ukuthi kwazala nkomoni ngokunye uhulumende uyangenela sandla semfeni emacaleni yakhululazi ombusazwe siyabonakala
ubungabe kulinyathelo elihle yini ukuthi amacala athethwe kusetshenziswa imitshina yebulenjini ama-computers lokunye ukwenzela ukwenqabela i-COVID-19
kambe nxa kuyakhulunywa ngamacala la makhompyutha labo virtual labo bani bani bangaka baza kwenelisa khona lokho asithi umuntu adale icala esemakhaya khonale kube sokuthi hayi weke wena uzakuhlala emzini wakumbe ngaphi sibe sikhuluma lawe ebulenjini hayi kakusebenzi kanti angithi nxa kuthoniswa icala kakulalelwa amazwi wodwa kuyakhangelwa lokuthi umzimba lobuso bomuntu ukuthini ngalokhu akukhulumayo njengoba sikhuluma kathesi kunjenje kakula muntu okwazi ukuthi sigqokeni kumbe sigezile umba sigezanga kakukho emandleni abantu ukuthi bakubone lokho okuyinto nxa kusemthineni sengitsho labafundile abantu bafundile lezi zinto zethekhnoloji enjalo ziphambili kakhulu ebantwini abaningi njengoba ngisitshe ukucatha njenge-COVID kungani uhulumende lokhu afuna ukukwenza kuye kulungile kakula COVID nxa sekusenziwa okwabanye sekukhulunywa nge-COVID bebegijima indawana yonke le ngempela viki leyana kulungiswa lokuthiwa ama-structures ezanu-PF i-COVID yayivakatshile yini khonapho hayi umongameli uvele ezambia ukhetho lwenziwa kule COVID kwafa bani angithi kwafa bona ababevele befile
uyavumela nalo mnumzana Chiwenga ukuthi ngempela uhulumende usebenza gadalala ukuthi imithetho yonke ihambelane lesisekelo esitsha sombuso
hayi vele angivumelani laye ngitsho hayi angitsho yiphi imithetho akhuluma ngayo imithetho ethiwa ihambelana lesisekelo sombuso yile efuna ukufeza izifiso zakhe uhulumende lokuthiwa i-executive abakwazi yikho lokhu ukuthi kuthiwe ye kungabi lo u-running mate ka-president ye omama balingane labo baba ye kwathinithini kodwa nxa sesibuya ekulungiseni imithetho eyiyo ethinta impilo zabantu kusawamalanga njenge-devolution akulalutho bebekhuluma nje ukuthi bazikholisise ngoba ngabantu abakholisa uzizwa bekhuluma ubona nje ukuthi sona isisekelo sombuso sebesicutha-cutha nje bekhupha lokhu abantu kuyabaphambanise kubuseni bezama ukuthi bafake izigamba zalokhu abakufunayo
lowo ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula ezombusazwe esixoxelayo ekobulawayo
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz kushortwave
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi abantu kufanele bakhululeke kakhulu ngoba uhulumende ulandela isisekelo sombuso selizwe njalo uyahlonipha ilungelo loluntu. Umongameli Mnangagwa ongahambanga lonyaka eNew York emhlanganweni weUnited Nations General Assembly ngenxa yokumemetheka komkhuhlane weCOVID-19 wethule umbiko lo izolo kumabonakude. Uthe kulesethekeli esiqakathekileyo esikunhlanganiso ye-United Nations esikhangelelwe ukuba siza kwethekelela eleZimbabwe ukuyahlolisisa umona owadalwa izijeziso zenotho.
My administration continues to entrench democracy, constitutionalism and rule of law through sound legislation as well as fair and impartial administration of justice. This is indicative of our strides to achieve sustainable development by 2030. We remain available to
Uhulumende wami uqhubekela phambili elandela isisekelo sombuso welizwe njalo ehlonipha amalungelo kaZulu. Siqhuba imithetho ngendlela eziphezulu, sizimisele ukulalela abanye. Siyakuncoma ukwenziwa zinhlanganiso ezijiyeneyo namankampani azimeleyo. Bonke bafisa ukuba silandele uhlelo lwama-SDGs. Okwamanje sibhekane le-COVID-19 ebhidliza konke esikhangelela ukukwenzela uZulu. Uhulumende wami usevumele ukuba isithekeli senhlanganiso ye-United Nations sibuye eZimbabwe uzehlolisisa umona wezijeziso zenotho ezafakelwa ilizwe lami.
Of unilateral illegal sanctions imposed on my country. My government has approved the visit in October 2021 to Zimbabwe by the United Nations Special Rapporteur.
Lo ngumnumzana Emerson Mnangagwa obekhuluma emhlanganweni we-United Nations General Assembly. Kulabantu abaningi abathi uhulumende wephula amalungelo oluntu njalo wehluleka ukuqhuba ukhetho olungela kuqelibezela. Asizweni umbono kamnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe ohlala kwele Melika ngalolu daba.
Ispeech esinikezwe ngu-Emerson Mnangagwa e-United Nations siyadanisa kakhulu ngoba asitshengisi isifiso se-government yakhe ukubana bangenise utshintsho oluzothuthukisa ilizwe leZimbabwe. Esikubonayo nje ispeech esi-rehearsed esinga addressiyo ama concerns awelizwe. Maku ukuthi u-ED uzimisele ukuthi aziwe into ayikhulumayo njalo athole i-support kwamanye amazwe. I think kuqakathekile ukuthi mayithola ithuba elifana laleli elokuthi ashowcase akwenzayo ekhaya. Abe clear ku speech sakhe a focus on e-progress ayenzayo ekuthuthukiseni isimo sempilo zabantu eZimbabwe. Siyazi ukuthi inkinga i-problem eZimbabwe ukuthi i-problem e-legitimacy yokungavumelani kwama-party ngendlela ama election aphathwa ngakhona okunga issue yama human rights violations issue yokunciphisa i-democratic space eZimbabwe ama electoral reforms ama media reforms ukuvumela i-diaspora vote. Konke lokhu lezo yizo izinto ezikhangelelwe ngamanye amazwe ukuthi ingabe ziyenziwa eZimbabwe ezitshengisa ukuthi sekulesifiso sokuthi kube lotshintsho lwamampela empilweni zabantu.
Lo ngumnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika obexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseVirginia khonapha eMelika. Ngokusenjalo amabandla ezombusazwe aphikisayo kanye labenhlanganiso ezilela amalungelo oluntu bathi okwethulwe ngumongameli Emerson Mnangagwa emhlanganweni lo akusilo iqiniso ukuthi iZimbabwe izenzile njalo abantu bakhululekile. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Embikweni wakhe awethule izolo emhlanganweni owe-76th session of the United Nations General Assembly ngendlela zebulenjini njengoba engayanga eNew York eMelika lapho wenzelwa khona. Umongameli Emerson Mnangagwa uthe eZimbabwe liqhubeka lithuthuka ngaphansi kohlelo lukahulumende lwe-Vision 2030. Kunje uMnangagwa uthi uhulumende wakhe sewasungula imisebenzi eminengi wathuthukisa ezempilakahle lezemfundo, kodwa osekuphazamisa lomsebenzi izijeziso zomnotho athi zabekelwa ilizwe. Kodwa umsekeli wesikhulu Melise MDC Alliance umnumzana Felix Mafa uthi kulusizi kuba uMnangagwa angayatshela umhlaba ukuthi konke kumi kuhle elizweni.
Akula notho esilayo, bangathi inotho iyakhwela, so thina singalamali yalapha eZimbabwe angithi imhlolo le bakithi zimkhize zimkhelele iZimbabwe ithwele nzima. Yikho ke siqela ukuthi lina linanzelele lingabi le ndaba lakho, kodwa lihambe liye register ukuthi ujaha engene. Yiyo into engenza ukuthi iZimbabwe iqhubelele, iqhubeke kuhle. Ibe lombuso wabaningi esithi democracy.
Uqhubeke ekhuthaza uZulu weZimbabwe uMafa ukuthi aphatheke kukhetho oluzayo ukuze kube lenguquko elizweni.
Kube le msebenzi, kube lokudla, kube lonto zonke, hayi kumuntu omdala ozahamba ihumutha amanga esithi eZimbabwe abantu bahlezi kuhle. Lokho ngamanga njalo sithi sizabona okuzawela khona indubulo xawuqhaka. Zobo uhlamanyosi 2023 uyabuya ujaha uzangena.
Ingcwethi kwezokuhlalisana kukaZulu kanye lezomnotho umnumzana Masimba Manyanya ngomunye wabathi uMnangagwa akakhulumi iqiniso.
We can't go and blame those people who are imposing sanctions on this country. We blame our leaders. The country is at a crisis, in a very deep situation of crisis.
Sizaqhubeka sithola labo ababekela ilizwe lezo zitshenziso zomnotho. Sithola inkokheli yethu ilizwe lisenkingeni ngokwesibanga esibi kakhulu okungasalathemba nakancinyane. Isimo yezikolo, imithetho efakwe ehlangothini lwezemfundo nakwezempilakahle.
UMongameli Mnangagwa yena ukhethe ungayi eNew York ukuyangena mathupha umhlangano wenkokheli yamazwe omhlaba owe-United Nations General Assembly UNGA. Emizameni yokwehlisa indleko ngalezi zikhathi ilizwe limelane lobhubhane olwe COVID-19. Owalonyaka umhlangano wesimachumi ayisikhombisa lasithupha owe 76th session wenziwa ngaphansi kwendikimba ethi yona Building Resilience Through Hope to Recover from COVID-19, Rebuild Sustainability, Respond to the Needs of the Planet, Respect the Rights of the People and Revitalize the United Nations. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Live Talk namhlanje sikhangela imizamo yokulisana le COVID-19 kanye lokuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ejekiseni yokuzivikela kulomkhuhlane. Abaqeqeshi bomdlalo wenguqu bamaqembu adlalela esigabeni se-Premier Soccer League PSL bathi sebelungiselela ukuphindela kumdlalo wenguqu enkundleni ibukelwa nguZulu ngemva kokumiswa okwesikhathi eside ngenxa yokuqhamuka kobhubhane le-COVID-19. UPraxedes Jeremiah sethulela lolu daba.
Abaqeqeshi balomdlalo bathi bona kade baqalisa ukulolonga abadlali babo emalungiseleleni nokuphindela kwalomdlalo wenguqu ezinkundleni ezithiyeneyo zelizwe. Abaqeqeshi bamaqembu afana le-Highlanders bathembise abalandeli bephoso isikhathi esihle sokulibaziswa yilo mdlalo. Owe-Dynamos yena uTondera Indiraya utshele iStudio 7 ukubana amalungiselelo awedimbare kuphindela enkundleni asekusibanga esiphezulu njalo abalandeli babo sebelambele ukuyabukela lo mdlalo enkundleni hatshi kumabonakude. Abenhlanganiso yelawula imidlalo yenguqu yezinga laphezulu e-Premier Soccer League PSL sebehlele ukubana imidlalo yomncintiswano owengezo ye-Chibuku Super Cup iqale ukudlalwa kususela ekupheleni kwayona le inyanga kampandula mhlaka-29 uthi imidlalo ye-league yona iqale ekupheleni kukamfumfu mhlaka-30. Umqeqeshi weqembu le-Black Rhinos uYebethi Marowalaye utshele iStudio 7 ukubana bona njengeqembu kabazange bami ukulolonga abadlali babo ngendlela ezithiyeneyo ezazingeneliswa ngesikhathi kulandelwa iziqondiso ze-COVID-19 lockdown. Ngakho ke labo sebelungele ukungena enkundleni yiloba yisiphi isikhathi. I-Black Rhinos isesibayeni esigoqela amaqembu abalisa i-10X, Manica Diamonds, Electron Bone Bullets emncintiswaneni wengezo eyeChibuku Super Cup. Kodwa ke umqeqeshi we-Triangle uTaurai Mangwiroi uthi yena labadlali bakhe bahlele ukuguqula ukudlala abakade bekwenza ngaphambilini kokumiswa kwemidlalo yenguqu elizweni ngenxa yokuqhamuka kobhubhane olwe-COVID-19. Imidlalo yomncintiswano wengezo yeChibuku Super Cup ike yasungulwa ngohlangula lonyaka kodwa yagcina imiswa ngesikhathi somqando ngenxa yokugqonga kwenani labantu abakhathi sebefunyanwa bele COVID-19 okubangele ukubana uhulumende aqinise iziqondiso zokumelana laleli gciwane eze-lockdown zisuka ku-level 2 zisiya ku-level 4. Kodwa ke ekuqaliseni kwayena le nyanga kampandula uhulumende wazise ukubana ngokubona inani lasebebanjwa i-COVID-19 elizweni lisehla useeketisa iziqondiso eze-lockdown. Le midlalo etshiyeneyo egoqela inguqu layo isizavunyelwa ukuphindela ezinkundleni elizweni lonke. Iqembu elizenelisa ukudlala kakuhle likhokhele kuluhlu lwamaqembu adlala ku-EUPSL yilo elizamela ilizwe emncintisweni omnyaka ozayo owamazwe awezwekazi le-Africa we-CAF Champions League, okuyisicoco ebesiphethwe liqembu lenguqu ele-FC Platinum lonyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, khonapha eMelika ngingoPraxedes Jeremiah.
Uhlelo Woza Friday kulivikisi leqembu elilamalunga ngamajaha wodwa acula umdumo wesicathamiya ahamba ngegama lokuthi amaqaqa, iqembu leli licula likobulawayo. Asizweni okuningi uvela kumsakazi weStudio 7 u-Ezra Chisasibanda.
Sidlulile ezinkingeni ezinkulu sikhale zone zinyembeze. Silulile ezinkingeni ezinkulu sikhale zone zinyembeze. Sibabonile ngesishiya abathandekayo. Sibabonile
leli qembu ligama langabi njalo alilasikhathi eside libunjiwe. Indlela abacula ngayo iqathamiya uqumbaqumba abalandeli balomculo abaningi.
Nawekholiyo awu mayemba bu nawe COVID-19 labeshiya singasela bani.
Ukhulekani Mkandla ukhokela amaqaqa nguye omele iqembu lakhe namhlanje. Yekela sizwe imbali yakhe kancane.
Mina ngizalwa le kogodla kwamahlaba ithwale emulini yakomkandla. Ngusidumisile intombi enhle kakhulu engiyithanda kakhulu. Kanti ke kuleze zomculo ngicula leqembu okuthiwa ngamaqaqa. Ngingumholi walo lelo qembu okuthiwa ngamaqaqa, okuthi ukuthi abantu abaqansa intaba. Kusho ukuthi mina nje ozomculo ngiqale khona ngo 25.
Lalani mokthula bathandekayo. Lalani mokthula siyobona naweza.
Langawe malaria
lalani mokthula.
Akusithi fahla fahla ngokubunjwa kwaleli qembu Mkandla.
Iqembu lelo kuthiwa ngamaqaqa lisungulwe ngomnyaka ka-2018 bengise South Africa ngalesi sikhathi. Kwathi ngo-2020 sengilapha ekhaya ngahlangana lendoda kuthiwa ngu-Opt wakomoyo elilunga lamaqaqa. Umohawumalima ngomunye wangkhona, uJabulani Nyathi, uzobuya umlondolozi wakoDube, uMoses wakomasuku, kanti futhi kubuye uStanley wakompofu. Yiwo la madoda engisebenza lawo
emphakathini. Sekonakele bo, sekonakele emphakathini, sekonakele sekonakele. Awunoma sekushaya indiva kodwabo.
Ukhulekani wathanda ukucula esemncane njalo uthi kukhona abamthunukayo wazizwa laye esiba lomdlandla okuba ngumculi. Nakho-ke sebecindezele umculo wabo.
Ngiwubone kubo malume bami xa ikhumbula iqembu kuthiwa libuthele ingcwele. Ngase ngufunzwa kakhulu senguze ngiwuthande i-Black Mamba toka ngeyengeza ngufihle. Iqembu lele lamaqaqa manje lincindezele i-album yokuqala ka-2021 ukuthiwa libhodo elishisayo. Silama singles futhi amanye angu-6 ethi yona Isiphofu, Nkosi and Disability. Ikhona futhi enye ethi Umntwana Wasekhaya.
Sewethu ugebeni mphakathini
hawuzweke
yimkhulu ubuthi okuluvamasela
hawuzweke
nababulali
awu madoda
ukusalakala kwemsebenzi sewulethu bugebeni mphakathini.
Umbona kaMkandla leqembu lakhe bathi badinga usizo kini balaleli, thola ukuthi litholakala nga?
Siyatholakala ma ule event yakho outdoors and indoors, imishado, ama-festival, ama-party noma yini, sikhona ukuthi sifake ismayili empilweni yakho. Uyasithola konke ama-social media platforms, i-Twitter uyathi amaqaqa music, Facebook amaqaqa music, Instagram amaqaqa music. Sibe sesikhona futhi kuWhatsApp nanxa ufuna ukusifonela ngibize inamba 0771903259. Ngiyabonga.
Nithenge hamba sathenga sangana nengwe nansi sathana nami phansi phezulu ifuna ukungiqonda.
Nithenge hamba
umphulo ongenamachacu uculwe ngamazwi avevezelayo uyahlakaza njalo ubusisa abantu abaningi. Amaqaqa yiwo besilawo kuhlelo huza woza Friday namhlanje eqansa esiya phezulu
yakhamula inkosi yahlathi yangivela
libe lampela sonto enhle igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
King of Changi, you are your lion.
Because
when I was walking alone in the Changi,
I came across
the hungry leopard.
Umculo weqembu elibizwa ngokuthi amaqaqa, bona abacula umdomo wesicathamiya. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela lanxa uhulumende esithi uZulu engakhathazeki ngokuqansa kwenani labatholakala bele COVID.